Pamberezanupie. Nekubatana na President Emmerson Ramudzo Mnangagwa.
Vachaura pamusangano vaitana vatsigiri vezanupief mumbare vachionga vati vanhu vazhinji mumbare vari kugara vakamanikidzana mudzimba dzakasakara uye dzisina mvura yakachena. Vachiwenga vati hurumende neurongwa hwekuputsa dzimba idzi dzovakwa zvinoyevedza zvavati zvichaita kuti musha wembare udadise, kwete kuti uzivikanwe nenyaya yetsvina iyo yakakonzera zvirwere zvakaita sekorera netyphoid.
Ino mbare ndo mangatangira vanhu vose vangadai vanhasi vari kuna Mount President kana kuna Maborodhero. Taakuzoivaka ndo yatiri kutanga kuvaka muno muHarare mbare. Kuti avo vakange vamboenda kuBorodhero, vakangoenda kuMount President, vati ndaakudzokera kwandakabva. Ichanaka. Uye zvichanaka. Musika uyu uchashayikwa kuti pakambenge paine pakaita zvapakaita izvi. Mafurata amuri kuona yamushaashaya mushaapanga tichangosiya chete dzimba apo nepapo dzekuti dzigova hisitori yevana vachazoberekwa kuti ndo zvakamboita nzvimbo yedu izvi. Saka pakuvaka patinenge pachiitwa ipapo pamaster plan hapana anobviswa, tinotanga tavaka zvokuisa vanhu toisa pakanaka tokanyapo. Toye tovaka tokanyapo. Kana taakugadzira pasiyaso tinogadzira mashelta ekuti vanhu vedu vasenzere makanaka tovabvisa apo tichivaisa makanaka mavanenge vachisenza vakangofananawo sevari kupetori.
Vadzokorodza zvakare nyaya yavo yokuti vagari vasabhadhare mari dzemitero kukanzuru vachipomera kanzuru mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Vachiwenga vati nekuda kwekuti kanzuro yeHarare iyo inotungamirwa neMDCT iri kutadza kufambisa basa zvakanaka, ivo sehurumende vakatora danho rekuti migwagwa igadziriswe nehurumende uye ichange isingashande nekanzuro mukugadzirisa migwagwa iyi.
Ivo ese zvayo migwagwa iri muno tapaiko zvino kuMinistry of Local Government, Ministry of Transport nekunga muri kuona kune mamwe kuti vatanga kuuya. Takati totanga zvino kuchigadzira migwagwa yedu isu sehurumende zvekanzuru zvatipedza zvatinesa. Saka mukaona migwagwa ichigadzirwa mumastriti muchiiswa malai haisi kanzuru iripo, ihurumende yavamunaa.
Mutungamiri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo nechitatu kuti makanzuro avo ari kutadza kushanda zvakanaka nechikonzero chekuti hurumende iri kunyanya kupindura mafambisirwo anoitwa basa mumakanzuro anotungamirirwa nebato ravo. Zvichakadai vachiwenga vakurudzira vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti vavhotere ZANUPF vachiti ndiyo yega inokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Avo vanga vachinyepa moziya kuti hunyepi nemutauri wechokwadi ndoupi. Gumbo ratai takasimudza muna November rimwe riri pasi paitwa Restore Legacy. Musi wa30 ndopatinoisa gumbo repiri pasi, ndopatinenge taita Fulfill Restore Legacy.
Vakurudziro vakahwina nevakakundwa mutsarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vashande pamwe chete mukutsvaga rutsigiro vachi makakatanwa evanhu ava ari kudzodzera shure nyaya yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. ZANUPF iri kumirirwa navatenda ipavanhu musarudzo yemumiriri wembare uko MDCT ichimirirwa namuzvare Pascalina Takaimbisa kusanganisirawo vaEvaristo Tarovinga veNational Constitutional Assembly, vaPride Muleya vePeople's Rainbow Coalition navaJohani Kunduwana veBuild Zimbabwe Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.